Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti hei no misoro ye na uzeduza nasi chitatu chikunguru 19-2017. Business re umwe wevatevedzeribe mutungamiri we MDC va Elias Mudzuri pamwe nemba yekanzura we MDCT mukuwadzana zvinoparadzwa nevanhu vanonzi nebato re MDCT ndeve ZANU-PF. Zimbabwe Electoral Commission yoronga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya. Chirongwa cheMind Entra chinotanga Mbulawayo, vanhukadzi vachikurudzirwa kuita mabasa ezvemigodhi munyika. Chikwata cheZimbabwe Robotics Team chinorwisa zvakasimba mumutambo ye 2017 First Global Challenge yakapera muWashington DC nezuro, asi chichizokundikana kubudirira. Muchirongwa cheDiaspora Forum pa Live Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda muSouth Africa sevatyairi vematekisi anoshanda ari pasi pekambani yeUber. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.